Mabhengi mazhinji anonzi ari kushandirwa ne-indigenization, term-indigenization, ari kuvharwa. Zvinoratidza kuti mutemo wacho wakagadzirwa nyika isati yagadzirira vanhu vayo. Saka zvongoratidza zvekare kuti mabhengi echivanhu haashandisi ma-governance principles anoshandiswa nana Standard Bank. Saka mutemo uyu nechido chekupa upfumi vatema chaifanwa kutanga chagadzirirwa vanhu vaite pfungwa dzekuita mabhizinesi, asi zviri kuramba.
Kuvharwa kwebhanga iri mungati zvinorevei tichitarisa kuti nderechipiri kuvharwa gore rino nedambudziko rekushaya mari?
Chiripo ndechekuti deno varidzi vamabhanga vane hurumende yacho inogadzira mitemo yacho vakatsvaga nzira dzokutanga vadzidziswa kuti mabhanga anoshandisa basa sei. Pakangoita utsinye nekuda kungotora zvinhu vasingazivi. Saka ngazvichiva chidzidzo kuti haisi yese mitemo yeindigenization kana yekugadzirisa upfumi kuvatema inoshanda kana pfungwa dzacho dzekurana bhizinesi dzisati dzagadziriswa.
Iyo banking sector mungati yakamira sei pari zvino?
Haina kumira mushe nokuti mabhanga anosevenza nekuchengetedzwa kwemari neupfumi huri munyika, maindastri achisevenza vanhu vachiwana muhoro. Saka ndosaka kune nyaya dzinonzi ma-non-performing loans anokuti mabhanga haana mari nokuti upfumi hauna kumira zvakanaka. Saka hazvizoshamisi kunzwa uchinzi mabhanga mazhinji echivanhu avhara, nekuti mabhanga makuru anobva kunze kwenyika capitalization yacho haibvi muno munyika, inobva kunze kwenyika.